Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedu dzanasi muvhuro chikunguru 16, 2018. Vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vari kutungamira chikwata chavanasora jena kana kuti the elders kunoongorora nyaya yesarudzo muZimbabwe kubva musi wechina kusvika mugovera. Dare repamusoro ronzwa nyaya yevarairidzi avo vanoti vakanyimwa mukana wekuvhota nezeke, kunyangwe mapurisa nemauto vakakwanisa kuvhota vasati vaenda kunobatsira mukuvhota. Vamwe vechidiki muZimbabwe vowana mukana wokusangana nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kuSouth Africa. Nyaya yekuti zeke iri kuita basa nemazvo here kana kuti kwete yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuHelsinki kuFinland. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa gadziriro yesarudzo dziri kuitwa mukati memavhiki maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.